mumagwaro ari kudare High Court ayo aonekwa ne Studio 7 vampoko nemwana wosikokotela vari kuti vanwe vanofanirwa kuvapa madora ekuAmerica anopfuura miriyoni nezviuru mazana mana. Vanoti ichi chidimbu chemari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica iyo yavanoti vakapa vamwe apo vaive gweta revaviri ava panyaya yekambani yavo yeChoppies Enterprises. Vamwe nekambani yavo yematonzi Ncube Law Chambers vakamirira mhuri yavampoko panyaya yaibata-bata Choppies Supermarket. Mugwaro ravakakwidza kuHigh Court nezuro vachimirirwa nemagweta eNcube and Partners vampoko vanove mumhangari wekutanga naSikokokela anove mumhangari wechipiri vanoti munandira wegore rino vamwe vakatambira mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Mari iyi yaibva kuChoppies Supermarkets ichienda kumhuri yekwampoko semubhadharo wemashare ainzi aive nemhuri iyi mukambani iyi. Vampoko nemwana wavo vanoti vamwe vakazivisa mhuri yavo kuti vaive vapiwa mari iyi nekambani yeChoppies vachitiwo vakapa ivo vampoko nemwana wavo chidimbu chemari iyi kukasara mari inopfuura mamiriyoni nezviuru mazana mana iyo vari kuda kupiwa. Mugwaro ravo rekuHigh Court iri vampoko vanoti vamwe havasi kupindura chikumbiro chavo chekuti vavape mari yaSara nokudaro vave kukumbira kuti dare rimanikidze vamwe kuti vavape mari iyi. Vampoko vanotiwo vanoda kuti vapiwe imwe mari pamusoro yakaberekwa panguva iyo mari iyi yanga iri mumaoko avamwe uye kuti vamwe vave ivo vanobhadhara dare mari yose ine chekuita nenyaya iyi. Vamwe havasati vaisa mudare gwaro ravo rekupindura mhosva yavari kupomerwa uye dare reHigh Court harisati ratara kuti nyaya iyi ichanzwikwa rini. Taedza kunzwa divi ravamwe panyaya iyi asi vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.